Ni ndidi tano na kawande ndijiti eine misero ye na uze luda nasi china mbuzi 9-2017. Bato re ZANU-PF rino dzinga za chose wa Emmerson Mnangagwa mbato iri zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa muhurumende nemusi wenyufuro vamugabe vachiti vamunangagwa vakange vovadzidza. Nyanzvi munyaya dzemutongerwo enyika dzoziya zviri kuitika muZANU-PF kusanganisira zviri kuitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Hurumende inoshandura zita renhanda rehuru yendege yeHarare International Airport kuti inzi Robert Gabriel Mugabe International Airport kutanga nhasi zvichienda mberi. Nhengo dzeMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai dzobatsirana kumasvingo kuitira kuti munhu wese ane kodzero yekunyoresa kuvhota akwanise kuita izvi pasina zvidhingamupini. Mamwe madzimai otadziswa kunyoresa kuvhota vachiziva unzi yeuchapupu kundoratidza kuti vachiri vese nevarume vakavarovora. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe uye kuti vanhukadzi vari kuzviona sei. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook peji redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu endai palink iyi facebook.com/voa.shona.